Mumwana shandisa zvimudududu mukufamba ndiva Colin Matope vekukasimure kuurungwe mudonho remasonya rendi West vanoti mitengo yazvo yakanaka chose.
Unokwanisa kuti kubva kumba unoisa $2 kunouya 2 and 4 wodzokera instead of $4 kubva kumba kuya kuno padistance yatinofamba. Saka mudududu uri chipa than matransport mamwe osa nekuoma kwakaita upenyu zvaizvo.
Mugari wekumanyene mudunhu remasonya rendi East vaSimon Mukuruva vanotiwo zvimudhudhudhu zvinofamba kunyange pasingapindike nemotokari.
Mari yavo yavanotibhadharisa iri fair because ndofamba nokukasira. Panhu panenge chida kuenda nemudhudhudhu kana nemota, nemudhudhudhu ndokukasira kusvika because ndofambisa rodhi rekudimurira.
Mumwe nechimudhudhudhu anotakura vanhu ndivasimbarashe Manjengwa vekuhurungwe vanoti basa iri riri kuvapararamo. Vanoti vari kuwana mari inosvika madhora ekuAmerica 15 vabvisa madhora matatu emafuta ekufambisa.
Zvichienderana nekuhaiwa kwacho kwaunenge waitawo pazuva, asi ukajumawo kana 3-4 vanhu $15-$20 havaite haushayi.
VaManjengwa vanoti vanotyaira mudhudhudhu wavo vasina rezinesi nekuda kwekushaya mari yekunoritora. Vanoti vakatenga chimudhudhudhu chavo nemadhora ekuAmerica 200 kana kuti US$1,200 mushure mekutengesa fodya yavainge varima.
Kuti uzoti uzobhajeta mari kutora raisensi uku muriwo inenge ichitiwo yekudatasi kuda urarama.
Mutauri wesangano reTraffic Safety Council of Zimbabwe vamunesu munoda wafa vatenda kuti veruzhinji vave kushandisa zvimudhudhudhu.
Namba yavo yekuwedzera kura tinozviremekedza izvozvo notinonzwisisa kuti kune dzimwe nzvimbo mota dzingadaro dzanyatsokwanisa famba kana kuti iri shoma.
Vamunoda wafa vati vose vane zvimudhudhudhu vanofanira kunge vaine marezinesi uye kufamba vaine maheremeti anodzivirira kukuvara zvakanyanya kana paita njodzi yemumigwagwa. Vatiwo kudzivirira tsaona vari kupa mashoko echenjedzo kune vose vanoshandisa zvimudhudhudhu.
Takatomboita kufamba tichikurudzira vanhu vakadai kunyamapanda Karoi nekuplumtree iro gore rino takatata pedza hedu nyika iyo.
Mumwe mushandi webazi rinopa marezinesi revehicle inspection department uyo aramba kutipa zita rake sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau anoti uwandu hwevanhu vari kutora marezinesi ekuchaira zvimudhudhudhu hausi kukwira zvakanyanya kana zvichienzaniswa neuwandu huri kuita zvimudhudhudhu zvacho. Mushandi uyu anoti kutora gwaro rekudzidzira kutyaira chimudhudhudhu kana kuti provisional license zvinoda madhora ekuAmerica 20. Mumwe mukuru munyaya dzekuburitswa kwemashoko mubazi reZimbabwe Road Authority kana kuti Zinara, amai Tsungi Matiure Manyeza vati zvimudhudhudhu hazvibhadhare pazvinofamba mumigwagwa kana kuti pamatogeds, asi vati zvinofanira kubhadhara madhora ekuAmerica 40 pamwedzi mina yega yega pagore semutero. Amai Manyeza vatiwo zvimudhudhudhu zviri kuwanda zvichienzaniswa nemakore adarika.
Kana tikanasa mamotocycles abhadhare pamatogeds but kazhinji anenge ari tori registered.
Kutakurwa kwevanhu nezvimudhudhudhu kuri kuitika mune dzimwe nyika dzakawanda dzemuAfrica kusanganisira kuNigeria, Ghana, Sierra Leone, Liberia, Zambia nedzimwe. Kunyika dzekumabudazuva kweAfrica zvimudhudhudhu izvi zvinonzi boda boda. Nyaya yekutyaira vanhu vasina marezinesi nezvekudzivirira kana kuti mahelmets inonzi neWorld Health Organization kana kuti WHO iri kupa kuti vanhu varasikirwe neupenyu mutsaona dzemumigwagwa. WHO inoti pasi rose njodzi dzadzikira nezvikamu zvishanu kubva muzana kana kuti 5%. Asi muAfrica njodzi dzemumigwagwa dzakwira kusvika pazvikamu 10 kubva muzana kana kuti 17%. Muna 2021 chete vanhu zviuru 225 kana kuti 250,000 vakafa munjodzi dzemumigwagwa muAfrica. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.